musangano wakafamba zvakanaka chose mukoma wangu. Zvizhinji zvezvataichema nazvo takazvidhiskasa tikasvika patakasvika. Zvichida zvimwe zvacho zvakafanana nekuti vanhu vakanga vasina kubhadharwa COVID risk allowance. Mazita akanzi ari kudiwa nezuro by 12 se deadline. Vakato extenda vakatosvika paFriday 4 December. Tikafara nazvo. Vakatipa assurance yokuti munhu wose wanga asina kubhadharwa uchabhadharwa mari dzake.
Zvinoita sekuti muri kuwirirana ndizvo here vazhou?
Izvozvo zvoga zvinotitaridza kuti tiri kufamba pamwe chete navo. Kana pane pamwe hapo pane pachisarira asi pakuona kwatakaita nezuro, takapinda mumusangano wedu zvakanaka, ukasvika pakupera zvakanaka, tikaona vo ministry yedu yeLands Agriculture Water and Rural Resettlement ichitaridzawo kuti ine chido nevanhu, inokubatikana nevanhu pamabasa pavanenge vari. Zvizhinji zvinenge zvichizodavo public service, naivowo vakati navo vachatibatsira kuita maconsultations. But tine chivimbo chokuti kwatakananga kwakachena pane kwatakabva.
Tingati zvichemo zvenyu zvose zvakatambirwa hazvo here?
Zvichemo zvedu zvose zvatakadurura kwavari ivo savakuru vedu vakazvitambira. Chavakativimbisa pachichemo chimwe nechimwe ndechokuti chinogadzirisika. Izvozvi tiri mubishi kuti vanhu vaendese mazita kumaprovincial HR zvedu kuti zvigonosvika kuvakuru vatakanga tigere navo pamusangano wanezuro. Kana vanhu ivavo mazita avo akasvika, vakativimbisa kuti vanotobhadharwa chete mari dzeCovid risk allowance. Vanenge vatadzavo kubhadharwa iko zvino ndezvekuti pamwe peshi tinenge yakurumidzawo kuvhara muna December muno sezvo iri nguva yemahorodhi akawanda. Asi pana January vanhu ivavo vanenge vachiwana mari dzavo.
Vakakuudzai here kuti sei vakange vasingapinduri zvichemo zvenyu kusvika isu veStudio 7 tazvibudisa pachena?
Chavakativimbisa chimwe ndechokuti zvimwe zvinogona kunge zvichiitika pasi apa zvinenge zviri zvemisoro yevavo vanotungamira vari pasi. Hatingati kuda maprovincial heads, madistrict heads nemamwe maofficers nemamwe masupervisors vanenge vachitsikirira mafoot soldiers edu vari kuground kumawazi. Asi vakatipa muono wokuti chamahwa chakadero, edzai chero kupa vanhu ivavo manumbers edu vatibate isu kuno sezvo tiri isu vakuru vari kuno kumahofisi ekuministry. Kana muchinge mavapa toha kuti chii chinenge chichinetsa, zvinhu zvezvizhinji zvataichema nazvo takatozvisvika pakuona kuti zvakanga zvichingova zvinhu zvinoitika kuground kumawadhi zvisingazikamwi kumusoroko. Asi takabva tadzidza ipapo kuti kana kumusoro kukange kwatadza kuziva zviri kuitika pasi, isu tinomanya kuti tindovazivisa. Kana tichinge tavazivisa tochionesana kuti nzira ndeipi yototora. Asi takapana chitsidzo chokuti hatigoni kuzosiyana, uye vakati ofisi yavo yakavhurika kwatiri nguva dzose kuti kana parenge paitika chinenge chichida kugadzirisiwa timanyo tisvike ikoko. Saka pari zvino tichiri kuona chiedza. Kana chiedza chikapedzwa tikange tovona rima, tinobva futi tatanga kuchema saizvozvo, hatigoni kurega nokuti mwana usingachemi unofira mbereko. Asi chishuvo chedu ndechokuti pazvinhu zvose zvatakakumbira zvigadzirisiwe nenguva nechimbi chimbi, nokuti unenge achisafa ndeuri kugiraundi.